Grotto! Make sure, make sure. Yeah, we call it a straight finesse. Why bad? How far?
Itani digunze ndirishasha ukazvikudza wakuvapasha chiterera nenyasha tarisiza usati wanyongosha vakapikisa vakamanya makarimwa ndakaona vadzoka varamwa pakati pemazino hapazi pekutambira unotozongorumwa pavakapikisa vakamanya makarimwa ndakaona vadzoka varamwa hanzi pakati pemazino
chiremazino
vakagurirwa neruchivo nzira kwayanga iri vaikuziva hana dzavo kana kundorova kuzina mukoti hakuna mukova chizvinini pizo wotezvinyorova vakazongosangana nazvo vaitarisira zvakanga zvisirizvo vakanga pasina kwavari kuenda pavasarendo vambopikiza vakamanya makarimwa ndakaona vadzoka varamwa pakati pemazino hapazi pekutambira unotozongorumwa pavakapikisa vakamanya makarimwa ndakaona vadzoka varamwa hanzi pakati pemazino mazino shuwa kupedzera minhondo kumakondo pavanga vakatarisana nehondo pasi rino ngatizive tiri varendo tisazvivimbizo magorokota enhando ukahitera mhepo yafufuta hauregere uchangogara uchingonyunyuta pavakapepuka varasika vaneta changu chirauro handina kupedza vakapikisa vakamanya makarimwa ndakaona vadzoka varamwa pakati pemazino hapazi pekutambira unotozongorumwa pavakapikisa vakamanya makarimwa ndakaona vadzoka varamwa hanzi pakati pemazino
pemazino
unabvunza passion java vakamanya achidona kuhinga vaiti vanozvigona kanga tiripo takazviona inzwa shona ita andidi kunze ndiri shasha ukazvikudza wakuva pasha chiterera nenyasha tarisiza usatiwa variko vakapikisa vakamanya makarimwa ndakaona vadzoka varamwa pakati pemazino hapazi pekutambira unotozongorumwa pavakapikisa vakamanya makarimwa ndakaona vadzoka varamwa hanzi pakati pemazino